Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gumiguru 17, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova nengo yeparamende vachimirira bato reMDC vaesap Mujongwa avo vakashaya nechirwere cheCOVID-19 voradzikwa muBulawayo nhasi. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vofa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose, nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiyambira kuti uwandu uhwu hunogona kuwedzera. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet royambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamu zvakare apo vakawanda vachiri kutatarika kuwana raramo kumaNicaland kwakamboitika dambudziko recyclone Idai gore rapera. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 8,099. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevana nechirwere ichi nezuro wakare. Asi mumwe akashaya nechirwere ichi ndiva Esap Mujongwa avakava murongi wekutanga wemabasa mubato reMDC. VaMujongwa vakashaya kuchipatara cheMatadei kuBulawayo. Uye ndivo baba weanotsikisa mumanzi ane mukurumbira zvakanyanya kuSouth Africa, Oscar Oskido Mujongwa. Muchakabvu akambomiririra Pumula Luveve mudare reparamende. Mumwe vashoma vanga vari pakuradzikwa kwavaMujongwa mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji.
VaMujongwa vanga vari gamba ratakashanda naro kubva tichitanga musangano vari National Organizing Secretary vedu. Isu mazuva iwayo takanga tichiri vechidiki tichitungamirira ma youth munyika yose, saka taiziva nekushanda pamwe chete nguva zhinji. Igamba ranga rakasimba, igamba ranga rine rudo, anga ari mushandi akagwinya, anga achimira mira panyaya yenhamo kana kuti hondo yeurombo yekuparadza urombo munyika yekwedu. Aishandawo nevashandi ari mumiriri wetrade union. He was a worker of workers, saka aishandira vashandi ari mushandi wenyika. Akanga ari member of parliament.
Asi mukushanda kwavo vaive munhu akaita sei?
Akanga ari munhu anga ane rudo, anga achiyananisa, aiva akazvipira kuti nyika ite zvakanaka. Ndakavaona vaMujongwa munguva yapfuura dzesarudzo vakaiva vamwe 2.6 million vakativhoterawo, vachivhotera shanduko, vachivhotera chiedza kana kuvhotera ramangwana rakajeka. Saka murume anga akasimba, anga ari baba, anga ari mudzidzisi, anga ari murongi, ndo vakaronga musangano, anga ari murongi ndiaironga kana kubudiriro yemunharaunda semashoko anga achitaurwa muluveve muno matatiri. Anga arivo munhu aitya Mwari, anga achienda kukereke zvinova kuAssemblies of God, zvinova zvinhu zvinopa simba nesipundudzo netariro yokuti haana kunge achingoziva chete kuva nepfuma yemunyika muno ane shanduko, asi anga achidawo shanduko yokudenga nepfuma yekudenga.
Mumashoko enyu ekupedzisira mungati kudii nezverufuro?
Tinokudza gamba redu Qhawe laMaqhawe. Uisei kuchaiwa gamba zuro ramurugare, tachema nehama, tachema nevana nemhuri tichiti aiwa Mweya Mutsvene ave navo, umweya omwele uye lami. iskat song.
Mutunga miru MDC Alliance, Vanelson Chamisa, variparunare kuBulawayo. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti hakuna mumwe munhu ati afa kubva musi wa 14 Gumiguru zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi matatu nemumwe kana kuti 231. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 7673. Izvi zvinotevera kupora kwevamwe vanhu vana nezuro. Vachiri kurwara izana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195. Mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana mashanu nemakumi manomwe nevana nemakumi masere nevana kana kuti 39,584. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe nemashanu kana kuti 39,405,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218,000 uye vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana nemashanu kana kuti 1,105,000. Vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 27 million. Tichiri panyaya iyi, mumazuva gumi adarika, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzemuEurope dzinosanganisira France, Belgium neSpain wawedzera zvinotyisa uye vanoona nezveutano vachiyambira kuti vanhu vari kufa nechirwere ichi vanogona kuwedzera. Mukuzeya nezvenyaya yekufa kwevanhu nechirwere ichi pasi rose, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu vanodarika miriyoni pasi rose.
Zvinhu zvinonzwisa tsitsi kuti utachiona hwakadai hungafungidzira kuti hudoko doko chose asi hwakapararira kuti hunge hunga huchikonzera kuti vanhu vanodarika miriyoni vave vakarasikirwa noupenyu pasi rose. Asi tinotongotenda nezvakakwanisa kuitwa munyika dzakasiyana-siyana nehurumende, mungava munyika medu nenyika dzose kudarikidzawo nana World Health Organization kuti pakava nechenjedzo huru nezvaitarisirwa nezvaikurudzirwa kuti zviitwe kuti utachiona ihwohwo husava hunonyanya kuenderera mberi zvikuru. Ndosaka makazoonawo kuti nyika zhinji dzakazoti ngatiite malockdown aya ekutoti vanhu garai mudzimba musafamba, mabhizinesi ngaavhare, zvifambiso, matransporta, mabhazi, zvitima, makombi hambomira kufamba nokudawo kuti vaiti ngazvinofanira kuti zvibatsire kuti utachiona husapararira.
Asika vamaida panofa vanhu miriyoni hausi uwandu hwekutamba naokawo.
Tingatoti vanhu vanhu miriyoni inhamba inoratidza kuwanda zvikuru, asi totofanirawo kutenda kuti hapana kuzonyanya kushaika kwevanhu zvichitarisirwa nekuenzaniswa zvikuru nezvakamboitika yatoti Spanish flu yakaitika kuna 1918 makore apera akare zana apfuura kuti zvakakonzera kufa kwevanhu vakawanda, dzimwe nhambo vaitodarika mamiriyoni akawanda zvikuru. Saka totongotenda kuti apa pakaita chenjedzo huru.
Chii chakapa kuti shoko rinyanyo famba?
Tiri munguva yekuti information inofamba zvikuru, vanhu vachichenjedzwa, vanhu vachibatsirwa, vanhu nyika dzichibatsirana, hurumende dzichikurudzirawo vanhu kuti vawane chenjedzo yekusanitaiza iyoyo, social distancing, geza maoko nemvura nesipo nekupfeka mamask zvinoita kuti vanhu vasabatira pachirwere icho, vachabatira utachiona.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Sangano rinoona nezvechikafu RefuseNet ririkuyambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamu emvura uye dutumpengo remhepo apo vakawanda vachiri kutatarika kuwana raramo kumaNicaland kwakamboita dambudziko iri gore rapera. Vanhu vakawanda muManicaland vakarasikirwa neupenyu uye dzimba dzavo nezvipfuyo nekuda kwedambudziko recyclone Idai. Mugwaro raburitswa neFuseNet, sangano iri riri kuyambira kuti izvi zvinogona kuitika zvakare gore rino nekuda kwekuti kuri kutarisirwa kuti kuchauya mvura yakawanda. Vemakereke vari kukurudzirawo hurumende kuti iise mari parutivi yekubatsira vanhu munguva dzenjodzi. Vamwe vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko ndeveZimbabwe Council of Churches. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vari kumaNicaland pari zvino.
Tinotenda blessing mafamilies akawanda achiri kurecover from trauma cyclone Idai. Vazhinji havasati vava nenzvimbo dziri stable dzekugara, vamwe dzimba dzavo hadzisati dzavakika. Vazhinji vachiri kugara muma shelters ari temporary.
Ko chikafu vari kuchiwana here?
But vazhinji havana nenyaya kuti paita cyclone zvanga zviri mumunda zvanga zvava destroyed, havana kukwanisa kuita ma harvest. Saka vazhinji vanonida vachiri kunida kubatsirika. But now nenyaya ye cyclone nenyaya ye COVID-19 vazhinji vavo upenyu hwavo hunoramba huchiva vulnerable.
Saka imi muri kuitei chaizvo?
Tiri kuno kubatsira nezvishoma zvatinazvo zvekuti vawane chekudya. Vamwe tiri kuvapa mainputs kuti vagokwanisa kutanga kugadzirira kurima sezvo mvura yesizin ino yatanga kuuya. Ndo zvimwe zvatiri kubatsira nazvo. Vafundisi vedu vari kuno vari kubatsira nepsychosocial support kuramba vachikansela mafamilies evanhu vachiri kuda kuramba vachibatsirwa.
Rubatsiro urwu ruri kubva kupi chaizvo?
Rubatsiro gwatiri kuwana guri kubva kuma organizations akati wandei ari kusupporta Zimbabwe Council of Churches. Pano patiri pa ward 10 tiri kuprovider rubatsiro gwatakawana ku Canadian Embassy. But tine mamwe ma areas atiri kudistributa chikafu chatakawana kubva kuma ecumenical partners edu akaita se United Church of Canada, Australia Christian Council, mamember churches edu Zimbabwe Council of Churches vanotungamidza vafundisi vavo kumberi kubatsira kudistributa vanoprovide support in kind. Then mamwe ma churches edu ma partners edu ema churches from kubva ku churches dziri ku Europe, ma churches SA while they are supporting these processes. Iye zvino tiri ku kudistributa chikafu kwaseke, tiri kuma Shonaland Central, Matabeleland North and South, ne Midlands nekuno ku Chipinge. Ndo ma areas atiri kudistributa chikafu pari zvino zulu.
Taita hurukuro navo nezvekubatsira kwavari kuita. Reverend Kenneth Mutata ndivo munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches. Vanga vari parunare kuChipinge. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mavhiki mashoma kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dziitwe muAmerica, asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump varikumirira bato remaRepublicans vari mumashure mevari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vemaDemocrats mukubatsirwa nemari yekutsvaga rutsigiro. Va Trump nebato ravo nevamwe vari kuvatsigira vakaunganidza homwe yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri ane makumi mana nemanomwe kana kuti 247 million zvichienzaniswa nava Biden nebato ravo vakaunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana matatu ane makumi masere nematatu kana kuti 383 million. Izvi zviri kureva kuti pakutsvaga rutsigiro mudzine penyuro vaTrump vari kukundwa nava Biden zvinova zvange zvisingatarisirwe nevakawanda. Mamwe madzimai maviri ekuIran ayo adaidzwa nevekumajeri kuti vauye kuzotanga kupika mwedzi makumi maviri neminomwe yavakatongerwa anoti hapana chekudemba pamhosva yavanonzi vakapara yekuisa ruoko rwavo patsamba yenyunyuto yaikurudzira kuti mukuru wechitendero munyika iyi vaAyatollah Ali Khamenei vasiye basa. Vaviri ava vari pakati pemadzimai gumi nemana vakasungwa nenyaya iyi uye vanoti kunyange hazvo utano hwavo huchitarisirwa kusamira zvakanaka vari mujeri munyika mune chirwere checovid chiri kupararira zvakanyanya vanoti havasi kuzodududza pakurudziro yavo yekuti Ayatollah asiye basa. Cameroon inoti yavhara zvikoro makumi matanhatu zviri pedyo nemuganhu wayo neNigeria kumaodzanyemba kwenyika iyi. Izvi zvinotevera kurwiswa kwevarairidzi nevana vechikoro nevanopfurikidza mwero veBoko Haram. Cameroon yakaendesa vana ava munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vanodzidziswe nemauto. Boko Haram yave nemakore gumi nerimwe ichirwisa kuti iwane kuzvitonga kuzere kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Uye iri kurwisawo nyika dzakavakidzana nenyika iyi dzinoti Cameroon, Chad, Niger neBenin. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kumaruwa. Panguva iyo pasi rose nemusi wechina chapera vanga vari kurangarira zuva remadzimai anogara kumamisha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kwavari kugara uko vanoti vane dambudziko rekuti zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa neshumba.
Ini ndinonzinai Maisha, ndiri kubva kumunungwe kunonzi kumaodza. Yedu yakatonyetswa neshumba. Shumba dziri kutidyira zvipfuwo nangoti kubva shumi rapera kusvika iye zvino tadzikwadyiwa mune 6 minzi matanda akasiyana nemadhongi maviri. Saka tashaya zvekuita vepasitika vashedza havauye mutiyoyo vanozouya rarimwe zuva. Saka tinenge tavafonera kuti vari kuuya. Ini ndakabatirwa kumombe muchechina last week vakazoya chitatu chiiki kureva kuti 4 or 5 days vasina kuuya. Saka vauya kudaro hazvichabatsira nekuti shinda inonzika bata inodzokera nyama yayo. Takambochengeta nyama kusvikira taona kuti havasi kuuya kusvika dzazoparadza nyama iya. Saka vakauya vari pano vari kuti vari kumirira tiri kurara hakuna shumba iri kuuya nekuti mazuva awanda. Iyezvo vari mazuva maviri vari pano masikati vanombofamba vachitsvaga hapana chiri kubuda shumba dziya hadzichauri. Saka chinongo tinoita ndechekuti dai vatiti mutiwa inenge yaurayiwa mwombe taripota mutiiwoyo vouyewo mutiiwoyo tanokuzouya vedu yeye kwapera 4 or 5 days hazvichabatsira. Saka tashaya zvekuita kuti toita sei.
Ipapa apa tichitarisa zviri kuitika munharaunda yenyu mungati zvipfuyo zvakawanda sei zvabatwa neshumba idzi?
Gore rapera dzakatibatwa tiverenga dzakaitosvika kumatetisi kuverenga nemadhongi. Saka iye zvino dzisiye dzatowandisa kune kuma kumaraini kwedu kumhiriko maraini wedu yakatobata masikati kubata mombe masikati ende ndiri kunzwa kuti kurukwedza uku ndiri kubata masikati nekwatinovhiringa vanonzwa kwatinovhiringa vatobatirwa mombe masikati machinu. Saka hatichanzwisisi manje kuti toita sei.
Misha yenyu yamuri iri pedyo nenational park here zviri kufamba sei nyaya dzeshumba idzi?
Tingangoti hapasi pedyo pakanyanya kure asi takaya kuno isii takagara panapa kubva 1970 hatina kumbere tichidyirwa. Tazotanga kudyirwa nasi muna 2019 ndipo tikatanga kudyirwa neshumba. asaba yamna 1975 saka janzi kuti iwe tatsvari kuti nyakonzera kuti mudzire mushinda ndiye kuti mapocha ari kupocha mungeni mushinda dziri kutiza mapocha saka dziya kuno vakambosiya zvokuridza kuti kana amane rimoridza kuitira kushinga dzake dzisauye kana mukakanga muchaburidza dzinogona kuuya muti wavaasiya iyoyo vakaridza kuti dziitize ndemuti wadzakabva dzatoya dzikadyira mombe mbiri nemadhongi manii
apa munenge muchiridza chii zvii zvimwe zvamuri kutarisana nazvo semadzimai ekumaruva
zvininga mupini zvatinazvo zvaminangoti zvatinazvo ndezvekuti isu semadzimai kune dzimwe chirikadzi sezvakaita inenge chirikadzi pane kutidoka muchirikadzi kana zvinhuka dzanetsa kudaro kuti wa mumwe womukadzi ubude panze kunorwisa kunodzinganisa chipfuro chakadaro zvinonetsa ipapa pane mukomana ari pano ndiye akatobuda ndokubva ndamukanda ipinobva amhanyira kudanga vanotishinga dzinotiza dzikaona dai chinonetsa ndechekuti urichirikadzi kudaro kuti udzigame zvinonetsa zvinoda vanhu vechirimi
ivo vepaksi vamataura kuti varipo pari zvino vanenge vachigara munharaunda imomo here
vari kutogara pano pamba panharaunda vari kutora kuti vanoratorara mumotera kupanza vachiti vakagarira shunga dzacho vane zvino hapana chafamba nenguva yekuti zvadzinoita shunga dzake dzinoti kudati divira dzauya i dzodya dzobva dzachinja divi dzoenda rimwe divi dzonodya kana kuti one week ini ndavarayirwa kuno kudzodzoka futi dzodya kuno kunde zvadzinoita
ko padambudziko rechirwere checovid-19 ikoko kwakamira sei
kunoku kwakuchiri nani hako kudai nyaya yekuti tinogara misha
dai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvii zvamaida kuvaudza pamusoro penhuna dzamuri kutarisana nadzo kumaruva kwamuri ikoko
inini dai hurumende ichinzi inotaurwa nayo kana yovamangagwa chaivo dai vange vachinzi vanoonekwa ndainge vachemera vekuwe nokuti ndarwadziwa mombe mbiri here vekuwe izvo zvizvi unoshaya kuti woita sei ukadyirwa mabhenza unorimisa woita sei dai vanga vaonawo kuti toita zvipi matanga edaya handizivi kuti hakuno here kana malaiti ndinobva kuti mhuka dzinodi dzinotya moto ini ndaiva ndine malaiti mairi ndikaisa mvura yakanaya 2 days achibvaadzimaoti saka handizivi kuti hurumende iyotatayo ingatibatsirewo sei kunzvimbo inaya tigere tatambura vedu vetuyezi dzikatambura
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu Our Lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemvura yaturuka zvaakuratidza kuti varimi vatanga kumhanya-mhanya vachigadzirira mwaka wekurima. Asi kuti tinzwise kuti varimi vakagadzirira zvakadii, tabata mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti Executive Director vaPaul Zakaria. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu vaZakaria.
Thank you so much.
VaZakaria, zvii zvamungataurira varimi vangatanga here kuita chipatapata kutanga kurima kuisa gejo pasi?
Nguva inoyi gore negore ndiyo nguva yatinenge tichitarisira kuti murimi akarongeka anofanira kunge ava nezvinhu zvake zvese. Kutaura ma-inputs anodiwa kumbeu, kumafertilizer, kumachemicals. Uyo zvekare kumupa nguva iyo inoyi kana anga asati apedza kugadzirira minda yatinoti land preparation yayo ndoo nguva yekunge munhu waakuita izvozvo. Nyaya dzekuti ndinodyara rini dzinenge dzaakuenda dzichisiyana nzvimbo nenzvimbo nekunaya kunenge kwaita mvura yatinoti effective rainfall inotipa moisture kana kuti unyoro unoita kuti mbeu igobukira zvakanaka. Kana yasvika iyoyo then vochiisa zvavo mbeu yavo pasi, asi iye zvino izvi tiri kukurudzira gadziriro yakasimba nekuti mwaka unonoratidza kunge uchatipa mvura yakanaka.
Muri kuona here varimi vachidai vagadzirira tichitarisa mitengo yezvekurimisa?
Gore rino ratisiyanei nemamwe makore. Tine zvirongwa zviri kutsigira varimi kuti varimi vagone kubata mwaka zvakanaka. Ndingati kana kuri kumaruwa yataiziva yaichiita presidential scheme iyai inopa mainputs yeti household or depo kuti vanhu vagone kuva nekudya kwakakwana vachigona kuzotengesawo zvinenge zvati pfuuridzei. Takatotanga kare zvikuru kunana May tichipinda munana June. Ndopakatotanga nyaya dzekutogadzirira. Tine gadziriro yandachisimuka zvikuru yakanangana neyatinoti conservation agriculture, kurima kuya kukuista kwemakomba. Saka mhuri dzakawanda dzinosvika almost 2 million iye zvino vanga vagadzira makomba avo. Ndeu iri kutoenda kumhuri idzodzo sezvatiri kutotaura iko zvino. Tachitaura nevekuGMB vari kuongorora, vari kuona nenyaya yekudistributa mbeu iyoyo pamwe chete neagritex nokuona kuti iye zvino izvi vatopfuura 40% distribution yemainputs iwayo. Takatarisana nekumalarge scale uko ndovaya vari kunopinda kumabhank kwakaita sekunana CBZ vachipiwawo mainputs eyainga ichinzi command agriculture yaya yaakutariswa ichinzi climate smart agriculture. Saka ikoko kuri kubudawo zvekare mainputs ari kuenda negadziriro dzeded preparation dziri kuitika ikoko. Dambudziko guru richava kune avo vasiri muzvirongwa zvinotsigirwa vari kufanira kuti vanga vachibuditsa mari mudzihomwe dzavo. Ivavo ndo vanosangana nedambudziko rokuti mainputs ari kudhura zvikuru. Maprice zvinhu akwira even mumaus dollar chinova chinhu chisingafaniri kunge chichiitika. Saka pari kutariswa nyaya dzekuti zviri kukonzerwa nei.
Ko, takatarisawo padivi rezvekurimisa ingadzi draft power muchirungu, muri kuona varimi vakagadzirira here kudivio iroro?
Kune vachashandisa vachada kudonza makejo nezvimwe zvakadaro vachida mombe dzinosenza. Takaita dambudziko rakakura makore maviri apfuura rechirwere chatinoti January disease. Mombe dzakawanda dzakafa, uyo zvekare yatinoti draft power iyo yamuri kutaura ndo dzemombe dzaishandiswa idzodzo. Kureva kuti kwakutodikanwa dzimwe mbindu matrakta kana zvichikwanisika kune vasiri kuita zvemakomba ezvechiconservation agriculture. Kwakuda kuchitotarisa kuti vobatsirwa nenzira dzipi. Kuchine dambudziko kuti vagadzirire kuita izvozvo.
Tinotenda baba Zakaria maita basa.
Okay, mwava nenguva yakanaka.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Jonga. Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vaimbova mumiririri wedare reparamende vaesap Mujongwa, avo vakashaya nechirwere checovid-19 voradzikwa muBulawayo nhasi. Sangano rinoona nezvechikafu refusenet royambira kuti muZimbabwe munogona kuita mamwe mafashamo emvura nedutu mupengo remhepo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
soku izika